vachitaura pamarindano vigwamagamba enyika paHeroes Acre nhasi vamugabe vati Britain yakashandisa zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvitsvage upoteri kunyika iyi iine chinangwa chekusvibisa zita renyika pamwe neravo nepamusana pekutorerwa kwakaitwa varimi vechichena minda nehurumende yezanu pf
passport vorotsvaga passport ndovo vaenda kubritain ivamo vamugabe vari kutidzvanyirira vamugabe aiwa tiri kuiswa mujeri nhema dzichingorehwa nhema ipasipoti yava mugabe iyo yokuti ubude nayo ndichikupa pasipoti ndine mhosva ndiri kuda kubatwa navamugabe wapiwa pasipoti mabhiriti ndo zvavaida kuiti zita kwete chete rangu asi renyika yedu rendi pasi makazvisunungura muchitanda varungu ya toda kunyadzisai onai zvamuri kuita vanhu vari kumhanyira kuno kubritain vachiti tiri kudzvanyirirwa
vamugabe vati ivo nehurumende yavo vamire pachokwadi havasi kudzvanyirira vanhu munyika
asi takaramba takashinga tikiti aiwa kana tiri pagwara rechokwadi chokwadi chinobuda imi muri pagwara renhema nhema dzenyu hadzimbofa dzakakunda chokwadi chatiri nhasi uno zvaita sei vebritain vaakuti vanhu venyu taakuda kuti vadzoke tibatsirei tivape masamba ekudzokesa komakambovatora sei vakatorwa kani vachiuya nechichemo chekuti tiri kudzvanyirirwa ko makuvada kuvadzosa zvakare kudzvanyirirwa vamugabe
mumashoko anga ari mugwaro remashoko avanga vachitaura paHeroes Acre ayo avasina kutura vamugabe vati nyika dzekumavirira dziri kuramba dzichibata Zimbabwe nekuseri kwemaoko vati hurumende yeamerica yakatemera Zimbabwe zvirango pachikafu pamwe nemishonga yemuzvipatara vamugabe vati america ngaigare nechikafu chayo vachiti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba pasi pechirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika chezimbabwe agenda for sustainable socioeconomic transformation kana kuti zim asset kuitira kuti nyika ive nechikafu chinokwanira zvizvarwa zvezimbabwe panyaya yemufi vamugabe vatsanangura major general elia bandama semunhu akanga akazvipira kushandira nyika uye vadzokorodza mashoko avo ekuti paHeroes Acre panovigawo vakarwa muhondo yechimurenga chete avo vavati ndivo vanhu vakapira upenyu hwavo mukusunungurwa pamwe nekusimudzirwa kwenyika
it that you did in life to deserve to lie here so let it be known here at this sacred shrine that the act of conferring the hero status on men and women who rest here comes, yes, from the voluntary choice of and commitment to a hard, dangerous and uneasy life of struggle right up to the bitter end, right up to the bitter end. The road is bitter right up the end.
Vakurudzirawo varume kuti vasaite mabarika uye vasvora mutema rege unoitwa nevarume vazhinji.
You have not taught yourself a discipline. Avapere vakanaka apa vazhinji. Ukangotarisa vese vese. You just settle on one and that's it. You want polygamy? Kana uchida ivitsika uchi wazvipira kuti ini ndinobva kune vetsika. Baba vangu vaive nevadzimai vatatu.
Mukoma wemushakabvu vaFred Bandama vati Major General Elia Bandama vanga vari munhu aibatanidza vanhu.
Waigona kushekedza vanhu wemusikafungiri kuti vanhu waive vakade kusheka Elia vanga ari baba vakanyoroweka vana vedu isusu vaiti baba Elia enaitobayira aiti mufoi murumuna chaita hapana waityisa kwetiri ari kari Elaya kachimbiko chamu inari munira inari baba sekuru ukoma mfana uyo akabarwa ane njere njere dzakanyanya wakakombidza kuziya kwake paanga achikunda kupuraimari nekusekendari waina paari patop erikusangana nevari patop.
VaMugabe vazivisawo kuti vabandama avo vanga vari Brigadier General vakapiwa nyembe dzekuva Major General musi wechina svondo rapera vachizoshaya nechishanu mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere chegomarara. Munguva yehondo vabandama vakarwa chimurenga pamwe chete nanava Josiah Tongogara vari kuMozambique. Kurwiwa kwehondo kwambomiswa pasizifaya. Vabandama ndivo vakave mumwe wevarwi vehondo kuve kutanga kudzoka muZimbabwe vakazopinda muchiuto muna chikumi 1980 nyika yatowana kuzvitonga kuzere. Vakaramba vachikwiridzirwa pabasa kusvika vave Major General pavazofa. Vasiya mudzimai Winnie nevana vana nemuzukuru mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Jimmy Thomas Chiripasi.